Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu gunyana 30, 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanhu vanoshandisa mari kuti vagovhoterwa. Kana tine kwatanzwa kuti zviri kuitika tikavaona umboo ihwo, vanhu vakadaro tine chita havachakodzeri kupinda musaridzo.
Bato reZANU PF royambira nhengo dzaro kuti vose vanoshandisa mari kuti vavhoterwe kupinda muzvigaro zveCentral Committee vachaburitswa musarudzo idzi.
Kutaura kuda kufadza vanhu nenhema nekuti tikatasa kuti akadzorwa mashoroko anditi rate yanga iri pa400 Zimbabwean dollar against $1.
Nyanzi dzezveupfumi dzinoti hadzisi kuwirirana nenyaya yekuti dhora remunyika rave kugadzikana sezviri kutaurwa nebazi rezvemari nebhanga guru renyika. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west vanoti vari kutadza kunyorwa mazita kuti vagopiwa mbeu nefotireza pasi pechirongwa chehurumende chepfumbudza zvichinzi vatange vanyoresa kuva nhengo dzeZANU PF kumasero. Tichakupai hurukuro yataita nemuimbi wemusambo wesungura tinomuonga dhuye nechikwata chehard workers. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 tiri muWashington DC. Batore ZANU PF rayambira nhengo dzaro kuti vose vanoshandisa mari kuti vavhoterwe kupinda muzvigaro zveCentral Committee vachaburitswa musarudzo idzi. Izvi zvaziviswa nemurongi wemisangano mubato iri vaMike Dima. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vabima vataura mashoko aya pavaita musangano nevatori venhau nhasi muHarare. Vabima vati gadziro dzavo dzekuti vaite sarudzo dzenhengo dzeCentral Committee dziri kufamba zvakanaka uye matunhu akasiyana siyana akatopa mahofisi avo mazita evese vari kuda kukwikwidza. Nhengo dzeCentral Committee dzinosarudzwa bato irisati raenda kumusangano weCongress uyo unotarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Asi vabima vayambira nhengo dzebato ravo kuti vanoshandisa mari kuti vavhoterwe vacharangwa.
Kuyambirawo kuti pane vaya vachakwikwidza vanatsoona kuti hatidi nyaya yekutenga mavhoti. Vanhu vanoshandisa mari kuti vagovhoterwa. Kana tine kwatanzwa kuti zviri kuitika tikavaona umboo ihwo, vanhu vakadaro tine chita havachakodzeri kupinda musaridzo dziri kutevera. Tinofungidzira kuti sarudzo dzedu dzichafamba zvakanaka.
Vabima vati
uko nekoko kune vanhu vari kusevenzesa mari, asi pane mareports atawana so far tiri kunzwa nyaya dzokutenga mavhoti dzichinyanya kumaprovinces ari kumataundi, asi zvichinyanyawo muno muguta redu yeHarare ndo matawana mareports akati wandei. Asi hazviri kuti mareports awana ndezvechokwadi, tinodawo kuti timboongorora kuti ichokwadi here, kuti nedzimwe nguva zvinei zvisirizvo. Ndinogona kungopawo ripoti yekuti chamunorwa uri kutenga mavhoti, dzimwe nguva pasina zvakadaro.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatafa taona mahoso vati danho riri kuda kutorwa neZANU PF rekubvisa kushandiswa kwemari munguva dzekufota harisi nyore.
Zvinofanira kubatsira, asi ndiri kuti ini hazvisi nyore sebata pakutaura, zviri nyore pakuzoita. Zvinosiyana manje, zvinosiyana nekutika vanhu vanoshaya, vanhu vane nzara. Munogona kuti munhu afarirwa, asi afarirwa nekutenga kwacho ikoko kusikadiwi.
Nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu vati
politics ka munhu anofarigwa na vanhu. Saka haugoni kufarigwa na vanhu nokutenga mavhoti. Peni zvikadaro se mavone ratinoita Zanu PF vanoti ibato remass movement. Saka zvoreva kuti mass ndokuti vanhu. Saka zvoreva kuti vanhu ivavo ndo vano ziva zvavanoda pamusangano wavo. Saka zvinotaura vapima kana zvikaitika izvozvo ndozvinocherechedza kuti zveishuwa Zanu PF ibato ravanhu.
Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vasidhiksi muradzikwa vati
anotendeteka zvikuru nekuti bato iri kazhinji kacho kana richiita nyaya dzaro dzemumba ndinoona sevanoita nemazvo munguva zhinji. Asiwo mukuzoita zvingadiwa munyika mupolitiki dzenyika dzatoti national politics ndo pavasingaiti zvinhu zvakatendeseka.
Vamuradzikwa vati kutenga mavhoti chinhu chakaipa. Bato reZANU PF padande mutande raro rinoti rinosarudza nhengo dzeCentral Committee 230 kubva kumatundu gumi ari munyika kusanganisira nhengo dzinomirira mapoka emadzimai nevechidiki. Vabima vati havasati vava nezuva rekuita sarudzo idzi uye vachasarudzwa vanova nhengo dzeCentral Committee kwemakore mashanu. ZANU PF iri kuenda kucongress yayo uko ichabuda nechisungo chekuti ndiani achamirira bato iri musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hadzisi kuwirirana panyaya yekuti dhora remunyika rave kugadzikana sezviri kutaurwa nebazi rezvemari nebhanga guru renyika. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube nagavhuna webhanga guru renyika vajohn Mangunzva vanoti matanho avari kutora ayo anosanganisira kuedza kumisa uori muhurumende ari kushanda zvikuru. Nyanzvi munyaya dzemabhanga uye vari nhengo yeZANU PF vagilbert Muponda vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vanowirirana nemaonero aya.
Izvozvi mamirira taita zvinhu ndeyekuti parro market or black market tingangoti izvoso it's almost dead. Hatingati yafa zvedu because chinhu changa chiraramisa vakawanda uye chinhu chacha jairira vakawanda. But tikatasa rate reparro market ndereva offshore rate zvinenge zvatongova kuti geje geje zvakangosiyanawo hazvo nemari dziya dzekuti hadzisi mari dzingavhundisa munhu ari kuita zvebhizinesi. Saka apa tinotanga matanho akatorwa nehurumende.
Ndeapi aya mungapa muenzaniso?
Tinotangira kwakatanga kuuya gold coin. After gold coin zvakazotorwa futi mamwe matanho akaitwa ireview of macontract esainge akapiwa masupplyers egovernment yaed value for money reassessment yekuti vanhu vaitarisira kuti munhu kana akasupply chinhu kugovernment yezimbabwe aishandisa rate ripi. Rate racho was it realistic, was it linked to the official rate or the parallel rate. Saka zvakazowanika sa zvakawanda kuti vakawanda vanga vakapa macontract kuhurumende vanga vakaisa macontract aya vachishandisa black market rate ino macontract acho akawanda acho akazokanzurwa.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Ndipo makazoona pachibuda yekuparliament yekompyuta yezonzi yanga ya $9,000. Saka vanhu vanga nechimacalculations yavanga vaita zvekutarisira kuti nekudonha kunoita mari by December chaichaiyo inenge yasvika kupi. Hazvina kuzofamba nekudaro nekuti ministry of finance nereserve bank ine matanho ayakazotora. Firstly irikunyatsotarisisa kuti vari kumbodhila nezveparro market vacho ndivanani neblack market iri kumbofamba sei. Zvikazoonekwa kuti aiwa chinhu chedu chiri kuitwa nehurumende chinofanira kunge chichiitwa nemabond notes kana RTG here.
Sei izvozvo zvakabatsira vamuponda?
Zvakazopa demand kumaRTGs nekuti vanhu vakatora aiwa mari yandinayo inotoshanda inototenga. Izvi zvakapa kudzikama nekugadzikana kwemusika yemari.
Nyanzvi munyaya dzemabhanga vagilbert Muponda vachitaura vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Asi vachipawo pfungwa dzavo panyaya iyi, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vagift Mugano vaudza Blessing zvakare kuti dhora remuZimbabwe harisati radzikama.
Kutaura kwekuda kufadza vanhu nenhema nekuti tikatarisa kuti akadzorwa mashure kwanditi rate yanga iri pa$400 against $1. Saka tingati here kana Zimbabwean dollar rate yehurumende ichidonha kubva pa 1:400 kubva pa 1:600 and $21 toti in about a month yadonha simba ne 50%. Saka tuda kutesa rate hurumende atikwanisi kuti Zimbabwe ndira iri kusimba nekuti rate hurumende iri kudonha. Saka apa vari kupedza nguva vachitsanangura kuti nekuti rate yeblack market haina kunge ichitiza sitereki. Saka zvinombodhura yasimba.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Tingati here kuti plana economy toplana nezvinhu zvemakuhwa zvekunze kublack market kuti nyika yakuzofamba zvakanaka nekuti zveblack market zvaakudzikana. Asi zvemumba chaimo chaimo official rate iri kudonha izvapa 6.1. Saka chekutanga hachisi chokwadi kuti Zimbabwe dollar iri kusimba nekuti tichitaura nyaya dzecurrency tinoshandisa official exchange rate inova iri kupera simba zuva nezuva.
Kopa vari kuti mukaha wanga uripo pamutengo uri kutengeswa dora kuRBZ nepamukoto unenge uri kuita uchivharika.
Dora pari zvino nhasi chai rate yeblack market $820 Zimbabwe dollars against $1. Iyo hurumende iri $621. Zvakati pana about $200. Igepi iroro nehanzenaro mari. Yes, chakachitika pamwedzi wapfuurapa ndekuti hurumende yange yakamira kubhadhara maservice providers anova anoita basa kuhurumende vanovaka vanosupply magood and services.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mune imwewo nyaya yezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubuda pachena kweZimbabwe kuti iri kutsigira Russia muhondo yayo neUkraine kunogona kuzoizvimbira panyaya yechikumbiro chayo chekuti ibviswe pazvirango zveupfumi zvayakatemerwa nenyika dzekumadekero dzinosanganisa America. Tinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye namuzvinafundo Masocha nezvenyaya iyi.
Andiwoni shi batsira Zimbabwe mberi kunoenda kupanyaya dzoufumi tichiona kuti iyo Russia pachayo ufumi hwayo huri kudzakira chaizvo. Vanhu vomuRussia vari kutiza munyika mavo imomo namasanctions ari kuwedzera mabhizinesi mamwe achivhara kuti Zimbabwe iti kwati kwati neRussia. Zvichainetsa mberi kunoenda uko hameno zvavari kuwana kubva kuRussia zvavanotivo vaizviwana kubvira nguva yehondo. Asi vanenge vari kushishidzirwa zvekare neRussia pamwe kuti kana mukatadza kutisapota tinokona kupai zvapakati. Zvichaafekta Zimbabwe chaizvo nokuti rubatsiro rwayanga ichiwana Zimbabwe kuAmerica nokubuda kwayazoita pachena kuti iri kusapota Russia kuchaita kushoma zvekare kuchizoita kuti ufumi hweZimbabwe huafektiwe nekutora kwayaita divi reRussia iroro. Dai yanga iri nyika yakangwara vaideri vangogara vari pakati sezvo zvirizvo zvinoita nyika dzomuAfrica. Asi Zimbabwe yafunga kusiyana negwara reAfrican Union rokunge iri pakati pamakakatwana avanokonana.
Asika tinoona kuti Zimbabwe yanga iri hama yeRussia kubva panguva yehondo. Hamuoni here kuti izvi pamwe ndozvazoita kuti vabva vamira semusambamwena vakatsamirana neRussia?
Zvingava izvozvo, asi Zimbabwe haifaniri kusungwa mbira dzakondo nobukama hwakare. Nguva yehondo yakatopera. Kana vaiwirirana nguva yehondo hazvirevi kuti vanhu vacharamba vachingowirirana upenyu hwose nokuti vakawirirana kubva vachikura. Vanhu vanoparadzana zvichienderana nokukura kwavo. Saka Zimbabwe ngaikure kubva kusungwa mbira dzakondo kwokubetserwa nguva yehondo. Nguva yehondo yakatopera. Ramangwana idzva Zimbabwe ngaitsvage shamwari kwadzo kwete shamwari dzakaita sana Russia dzinondoputa imwe nyika nenyaya dzokungoti taibatsirwa nguva yehondo. Zvehondo zvakatopera taapa neimwe nguva tsva yokutsvaga shamwari.
Tinoona zvakare kuti Russia yakabatsira Zimbabwe panguva yeCovid nekuvapa nhomba dzeCovid-19. izvazvi revere kuti aiwa vari kuti regai timire navo panguva ino.
Handi Russia chete yakapa Zimbabwe rubetsero ungava kwemavhaksini ecovid, asi nyika dzakaita sana America dzakaisawo zvadzakaisa zvikava zvanga zvisiri mavhaksini. Ichada mari vhaksini iyoyo kuti iende kwainofanira kuenda kunobaya vanhu. Saka kuti Zimbabwe imboti takapiwa vhaksini chete neRussia, Russia handiyo chete yakabatsira Zimbabwe. Zvekare kuti upfumi hwenyika hubudirire hahungodi vhaksini chete. Kusapoti dzenyika yeZimbabwe dzinobva kwakasiyana-siyana. Saka hazvifaniri izvo kuti ingomira neRussia kuti takapuwa zvakati. Sokuita sokuti Russia ndiyo yakapa Zimbabwe zvese. Kunotova kukanganisa ikoko. Zimbabwe ngaikwanise kuva negwara rayo rokuti isu hatisapoti Russia. Isu rokusange tichitsvagirwa shamwari kana kutsvagirwa vavengi nedzimwe nyika.
Muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunare naMafla Somhlanga Nyauye weStudio 7. Dutu mupengo reHurricane Ian iro rakapinda mudunhu reFlorida nemusi wechitatu rikavhiringa zvivakwa. Magetsi nezvimwe rinonzi rananga kuchamembe kweCharleston mudunhu reSouth Carolina. Sangano rinoona nezvematutu mupengo muAmerica reNational Hurricane Center rinoti Hurricane Ian iri kumhanya mamaira makumi masere nemashanu paawa kana kuti 85 miles per hour. Mumatunhu aya munogarawo zvizvarwa zveZimbabwe. Kuti tinzwe zviri kuitika, tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reFlorida. Vari vakafanobata chigaro chasachigaro webato Residents Coalition for Change, CCC muFlorida, varunyararo mazana.
Tingati pari zvino hatina zvakawanda but vazhinji vatataura navo vanenge bari raita the only challenge kuti vanenge vasina magets but tisati tawana anybody wekuZimbabwe akuzvakuwara kana kuti is homeless at this point in time.
Tichiteverawo zviri kutaurwa munhau nezvimwe zvatiri kunzwa, muri kuona zvichizopera zvakanaka here?
Yeah, tingati pari zvino mvura yacho yambomira kunaya hakusina mhepo and taona vehurumende vachishanda zvakanaka kubatsira. Tinoona kuti zviri kufamba zvakanaka kubatsira vapinda mudambudziko racho.
Taonawo kuti kwakaparadzwa mabhiriji nenzira nedzimba dzakawanda wanda. Zviri kusiya vemabhizimisi nevagariwo zvavo vakamira papi?
Dambudziko raitira kumugwagwa kuti kufamba kwacho kwakunetsa pari zvino nokuti unenge usingazivi pakashata nepakanaka. Migwagwa mizhinji isine mvura, iri flooded, saka kuenda kumabasa sechallenge. Mabhizinesi mazhinji akavharwa, magas station mazhinji akavharwa pari zvino. Dzimwe nzvimbo zhinji hadzina magetsi. Saka pane challenge yokufamba, so zvinoafekta vemabhizinesi, zvinoafektawo isinoenda kumabasa at the same time.
Mashoko amungapewo kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munharaunda kuti vazvichengetedzewo panguva iyi ndeapi?
Tingachingokurudzirana kuti check on your neighbor kana wazivawo muZimbabwe inzwa kuti ari sei, kana pane zvaangabatsirikana nazvo tozama kubatsirana so that tobuda mudambudziko iri.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reFlorida uye vari vakafanobata chigaro sasachigaro webato reCitizens Coalition for Change muFlorida varunyararo mazana. Vachitaura vari parunare kwakare kuFlorida. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vashora zvidanho reUkraine reRussia rekuramba ichinorwisa kutora mamwe matunhu eUkraine, vachiti hurumende yavo haizofi yakatsigirana nekutorwa kwematunhu eUkraine nechisimba kuri kuitwa neRussia. Hurumende yeKenya inoti iri kuita tsvakurudzo dzizere pamusoro pechirwere chiri kufungidzirwa kuti iEbola pedyo nekumuganhu weKenya neUganda. kumukano uyu kunonzi denda ra Ebola riri kufungidzirwa zvakanyanya muvarwere vanosvika 35 uye vasere vanofungidzirwa kuti vakafa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu reMashonaland West vanoti vari kutadza kunyorwa mazita kuti vagopiwa mbeu nefotreza pasi pechirongwa chehurumende chepfumbudza zvichinzi vatange vanyoresa kuva nhengo dzezano PF kumasero. Nunurai Jena anotipanyaya iyi.
Vagari ava vari munzvimbo dzinosanganisira Chivende, Mudzimu, Doro, Kazangarai nedzimwe dzemudunhu iri. Vagari ava vanoti kuti munhu anyorwe mubhuku rekupiwa mbeu nefotereza anomanikidzwa kunyorwa mubhuku rebato rezanu PF remusero maanogara. Mumwe mugari wekudoro asina kuda kuzivikanwa nezita asi ari sabhuku anoti vagari venzvimbo yake vari kuteshidzirwa vachinzi vachatsakatika kana nguva yasvika iyo isiri kutaurwa nenhengo dzavanoti dzebato rezanu PF.
Munhu wese asiri TCC haasi kuwana chipfumbudzi, uyezve tichatora vanhu usiku veTCC vese sehanzi hatisi kunyora vanhu veTCC. Muso TCC wese haasi kuwana vanhu vari kushaya vanhu vane fiya, uyezve nechikwata chekufamba chitaura totora vanhu usiku vanhu vane fiya. Vanhu vane fiya.
Sabhuku ava vanoti vagari vakawanda vari kugara vachitya nekuswedera kuri kuita nguva yesarudzo sezvo vakamboona mhirizhonga yakaitika musarudzo dzemuna 2008.
Especially zvavana vanhu vanhu tichitenga tiri mapillars tiri kusika tinodo protection nekuti kana taona maintimidations yakatezotora siwa tinowanawo patinoenda patinonga tichitaura nhau dzedu dzichitambirwa tochengetedza. Kana kufamba kwakutochiza zvakangoenda kumashops autongobva kumashops pamwe neimwe nzira pamwe autobva utsvaka mumwe munhu anokuperekedza pakutochiza.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekwamudzimu vatinashe gara ririmo.
Kune gurupu rakatrainwa kugweru rinonzi fazi rina chairman wari nanonzi Ndambakuwa. Saka Ndambakuwa anesa munhu tingangoti paward panenge pane munhu akamirira fazi. Saka munhu iyoyo anenge achinyora kuti veTCC ndivapi, maopposition ndivapi, vanenge vachichidzira vanhu. Ivavo ndovari kutofamba vachitoti tukura, ivavo ndovari kufamba vachiti hatisi kuzokupa chokudya, hatisi kuzokupa zvakare mbeu dzepfumbudzi.
Asi vaNdambakuwa vanoti kunyange vaimbovesvasva yezvibhakera havachisina simba rekurwa uye havanei nevanhu vebato rinopikisa.
Hapana ari kumbavhundukirwa, hapana anogotaurwa, and isu hatiunganidzi vanhu voyaona information. Ndorova maoko, ndorova nyange ukasvika pandei ndiri zveko pano pandigiri pana. Ukangouya uchitaumboexercise asi handinobva ngari because handisi ndamboita report kumapurisa ekumhangaraunda rohwa.
Panyaya yekupiwa kwembeu nefotereza, vaNdambakuwa vanoti nhengo dzebato reTCC ngadzikanganwe kuti dzinowana zvikwanisiro zvepfumbudza kubva kuhurumende zvanopiye nekuti mombe haiyamwise mwana wedhongi.
Zvanu PF president vamunangagwa ED executives vakasarudzwa nezanu PF havana kuvhotegwa neECC panditika. Saka ka zvinhu zvinoitwa nemukuru yeuye ari kuita zvinhu zvezanu PF haana zvimwe zvinhu zvaari kuita mukuru yeuye is banned by the structures of the party and the constitution of the party. Avo kana vachida ngavatengera nepetrazi mvura to iri kungodai ngavatengera kana dziri pfumbudza dziri kupfumbudzira mashizha ngavateme pfumbudza vaise pasi varime.
Asi mutauri webato rezanu PF mudunhu reMashonaland West vaNigel Murambiwa vanoti pfumbudza chirongwa chehurumende chinotungamirwa nebazi rezvekurima kwete nebato rezanu PF. Studio 7 nakukwanisa kunzwa kugurukota rezvekurima vaAntius Jongwe Masuka sezvo tisina kukwanisa kuvabata panguva yataenda pamhepo. Chirongwa chehurumende chepfumbudza chinowanisa vagari mbeu nefotereza kuitira kuti varime senzira yepedzanzara munyika. Mumwaka wekurima gore rino chirongwa ichi chakabatsira misha inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu munyika yose. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Direct Tine urukuro ya taitani ya muimbi wa msambo we sungura. Tino muwanga dube uyanemba nechikwata chi hard workers. Tinoa ni dambarefu idzari nonzi pachikomo. Kati nzwe inoro ndo ya ruendo ruwake mwenyeje magitare.
Kwaziwa hii mukoma Evans, dinongo tenda rudo, mana wenyu nda mupa zitarangu. Andina ocha ndina acho, chenga inza na utenda rudo wakadai. Romno ndipa wabati wa Studio 7. Kundipa wamukana wakunge ndichitaura uonewa tigiri wangu, watigiri wa hard workers, newa tereri, muzimba, mumatunu, nenyika za wangadai vari, nukusia na siena kwazo.
Mukoma tino tu zee mbijana nezwe, dambare fuu idzara makaburai.
Dambare furangu idzwa, randaka itaguri rino 2022, rinoitwa pachikomo. Ndakariti pachikomo seshuwiro yekuti pandinozofa vakuru vachange varipo pedyo panguva yandinozofa. Ndakanyura sewiro kuti vapewo munhu wese mukana kana kuti vatsigiri vangu vese mukana wekuona panoradzikwa gamba ravo remimanzi.
Kubva pamakatanga zvemimanzi, mazuva awanda rwendo rwenyu rwanga rwakafumira sei kusvika pazuva rinonzi nhasi?
Ndingangoti kubva pandakatanga kuita zvemimanzi ndakaona chiedza chikuru zvikuru. Nyika yakandigamuchira zvikuru zvizvara zvekwedu kumba kuZimbabwe. Ndakagamuchirwa nezvizvara zveZimbabwe zvakanyanya. Ndichitanga ndingofunga kuti handiri kuita zvangu, just telling a story. Ndichipinda mustudio unopinda sometimes une personal story yaunenge uchida kutaura. Pati wochizoona kuti vanhu vakawanda vane story. Story yangu vanotoigamuchira. Vakatoigamuchira like Zimbabwe yakagamuchira maitiro andiri kuita mubasa rangu remimanzi. Zvakandipa simba kuti ndirambe ndichipusha kusvika pari zvino.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Matambudziko andinosangana nawo ndeyekuti ndiri kuita basa rangu ndiri kune imwe nyika. Isiri nyika yechiberekero. Ndiri kuita basa rangu ndiri kubasa rangu remimanzi. Ndiri kuSouth Africa. Zvinotora nguva kuti vasimudziri vemimanzi vandionewo. Ndiyo dambudziko ndingangoti guru randinaro. Asi ndinotarisira hangu kuti pamberi apa ndinge ndichikwanisawo kuflya ndichienda back kuZimbabwe ndichiita mashows ndichikwanisawo kuti ndisanganewo nevarungu vangu vatsigiri vehard workers, vatsigiri vemimanzi.
Vanoda kubhuka mashow, vanoda kutenga manzi yenyu, vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata kana kuti vanoda kutaura neni, the more than welcome kunditumira WhatsApp panamba dzangu dzinoti +27747046705. Vanoda kutengawo music shop, music yedu yakuwanikwa mamusic shop nokusiyana-siyana kwawo munyika kuZimbabwe, also nekuno kuSouth Africa, kana kuti kuenda kuYouTube. Ndinowanika vanongoti tinomuonga dhuwe music yangu. Vanokwanisa kuiona music yangu, downloada music yangu from YouTube, ku Facebook as well, tiko Instagram as well.
Koka ari kupisa kamunoda kubuda nako mudariro ndekapi?
Kambo kandingada kubuda nako mudariro ndeaka kanonzi mai vangu. Kambo akandaka akanyora mushure mekushaya kwa mai vangu. Isongo yakauya ndichina mata. Muna mato wangu kuna mwari wanga uri weshuviro ya mai vangu kana vasvika kudenga mwari vakatambira.
Yo ange ari muimbi wemusambo wesungura tinomuonga dhube anoimba nechikwata chehard workers ari parunare kuCape Town kuSouth Africa. Muchirongwa cheLive Talk nasi tiri kutarisa ukama weZimbabwe neRussia zvichitevera kubuda pachena kwehurumende yeZimbabwe kuti iri kutsigira Russia muhondo yayo neUkraine. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemuparo ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soko isika disenda baku